Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu mbuzi 1 2017. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vanoti vanoda kuti mutongo werufu udzoke kuranga vanoponda nevanobata chibharo. Vamugabe vange vachiviga gamba renyika va Don Muvuti kumarinda eHeroes eKamuharare. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanotaura neStudio 7 nezvekuchengetwa kuri kuitwa mazita evanhu vanenge vanyoresa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights roshora ishe Fortune Charumbira nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika richiti vari kuchikora bumbiro remutemo wenyika. Dare repamusoro kugweru rinoti meya weguta iri vaamutendi Kombai ngavadzorwe kupabasa. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya wePennsylvania muAmerica chinoti chiri kutarisira kukunda. Vanhu vasere vanourayiwa muNew York nemunhu anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kunopinda musarudzo dzemunyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona.